Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 kukadzi 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupihwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapata anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga reZANU-PF rapindawo mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende. Izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuamerica kana kuti $40,000 zvichinzi ndeyekutenga dzimba. Vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba muliswa vanomirira Norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Asi muzvinafundo Masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika.
Panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika, panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zenge vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra. Tinatoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya, vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko, vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa, vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati. Hazvingahwisisiki izvozvo kana nena hazvingazvihwisisi zvachose. Chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa, asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari, runoshayiwa chokudya, runoshayiwa fizi. Zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara, kana mozodzoka henyu uno modi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo dzokutokugara namaallowance avo muparamende. Hazvizovhiringani nokunamapikicha amunenge maposta apo, nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masocha, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kuri kunzi zviro ndizvo pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni, vapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari, vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa, ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa sokungoita basa kunogona kungoitawo mumwe savanhu vane zvinhu zvavo. Saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nukusa uisisa kwa waziko nyambwe nesu chino uisisa chino gona kusa juu uisisa kana paine pali zimweza waka mbupuwa kwa mbuda zuwa chikamari
asu professor kana tishii chenda kuti imaria waka shandira chakaipa chii kutiwa shandise maria abo ya watandira iyi nenzira ya wanoda jiripa chena wa
chakanyanyo kuipa ndicho kuti vanu vanu miririrwa nama MP wayaya vanu vanejara ndio kuipa kwa zvizvo ukandotora chikafu chako ukachigira pamberi paunejara haakwanisi kuchuchumadza munhu iye ndio pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra ma MP moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutanda apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu avatimiririri ava vanozvimiririra voga ndopane dambudziko ipapo kuti izvai zvenyumari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndozvera mangwana
hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwaanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita sama MP vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakoni vemabasa vachita hurumende kana isingabhadhari nenguva mama MP koindobhadharirei saka ndopandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti chi ma MP abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara maloan ekuma 40,000 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance ama MP achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zati yangoti ZV kuita zvokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kuchimbodzivapuwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei endi papi pacho pazvagosha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatemba mbliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumirira kuti nguva isvike ipapo because ndakati tinoita kunge wea preoccupied nemaallowances yedu yet kunonoka nekuti kana usina kubhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge ndo zvaunongoda kungo garira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tichabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for and outstanding from September October November December January 5 months
chikonzero chacho ndechevamuriswa sei zvichiita zvichifambisa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparamendi dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huri nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pachio kuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vamwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema 40,000 loans dzovanga vati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita nezvinoonai nhengo dzeparamende dzapiwa loan ye 40,000 but ivo havatauri kuti vakaparana maloan yema 500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukweretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari ikukutambirisai
ya ndizvozvo zvacho nekuti musangano notonga ezanupf saka nhengo dzeparamende dzezanupf zino zinyara raine kuti bunge redu rine section ya 129-1K inoti musangano nesimba rekudzinga munhu kumusangano kana asina kufamba nezvoda musangano saka vanonyarara handizvere ukufuta opposition imwe yacho inodyawo nemusangano wezanupf havataure zvoita ngenini chete ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu mp inge ine zvese kuti basa tifambe zvakanaka kuzi ndapa anondidzinga ndi munhu angozvimira ndega ndakabvawo kuvanhu saka ndinge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nehangu upenyu hwangu hwaona kushata ndinorima ndine mabhizinesi and so forth saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo in fact paramendi tondito ndichitoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndionekwe ndichibetserawo vanhu andakatumwa namwari
mataura kuti mude kuti muoneke sevanhu vanongo ramba vachichemera mari munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika
vanhu ende takakumbira paramende kuti yadini kuudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana chii chinowana maministe chii chinowana majaji and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo chero madhiraivha hatina chero maofisis hatina ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndisipa vanhu mabasa kuti vapedzere muconstituency kundibhadhara $150 at the end of the day asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha maminista vane zvakawanda and so forth saka iyo paramendi yakatiudzai nyika nekuti ipublic information nyika ngaizive kuti ari kuona mari yakawanda ndiani asi ndisu tinopasa budget yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista dziende kujudiciary so kasi tichiwana zvishoma vakada kutaura zvinotinetsei saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi uhori hauperi nekuti nge taakuwanikwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavanhu saka nyika yoenda kupi saka kuna naengland kwamunoonawo mamp vanopiwa kana over 100,000 pounds per term zimbabwe musadak mese kwakaita benchmarking ndichireve benchmarking vakanana kenya kunana zambia kunoona kuti vari kubatwa sei nhengo dzeparamendi zimbabwe ndio the least kuzambia they are paid at least ma3,000-4,000 kukenya they paid kuma10,000 voona vanhu muofisi maresearch vanenge chitira basa nhengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika zvese zvedu ende tinge tasiya mabasa edanga tichiti hatichitofanira kupfuma nazvo aiwa asi ngatirarame upenyu hwakanaka chero medical aid chai chero vana vedu chai chai kuchikoro ndicho tinobhadhara asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa
vanomirira Norton mudare reparamende vatemba murwisa vari parunhare kuNorton nestudio 7 danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga rezanupf mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party kuwange district coordinating committee yezanupf yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera uko kwavakatambira vachigiri vatsva vezanupf avo vanonzi vakange vakawanda chero hazvo bato rezanupf richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka vamapato anopikisa vanoti zanupf haichadivi nevanhu mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende wezanupf vapupurai togarepi
Blessing tino mufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko bato rinomiririra zvido zvavana vezimbabwe zanupf vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha kumusha kune chokwadi kumusha kuno rugare kumusha kunomiririrwa zvido zvavana vezimbabwe hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti aiwa Atingarambi tichiteverana nemhepo. Atingarambi tichiteverana nemapato anotumwa navavengi veZimbabwe. Atingarambi tichitevera mapato emhirizhonga.
Asiwo imi sebato reZANU PF, chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo?
Tinowa mufaro kuti vana veZimbabwe vari kujekerwa. Baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yeZimbabwe. Vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi. Ndokusaka uchiona ruzhinji ruchiti rwauya. Vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura vanhu vakajekerwa, vanhu vatinoona vanoti vane unjere, vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana veZimbabwe. ZANU PF,
ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero, kumawadhi uko, kumadistrict, kumaprovinsi uko, kumaruwa kune vanhu uko, nauyi iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare izvo pamapikicha?
Tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda. Kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka, ende tizere nomufaro kuti kuvatambira namaoko maviri. Vanga varimo muZANU PF vari kutamba nomufaro. Uyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe. Nyika ndedu inotongwa nesuwe nevayo. Saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu. Pandinobva kwangu kuGutu South, ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kundoona mukuru wenyika. Tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe.
Mukokeri weZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo.
ZANU yaita munikwi, ZANU yaita manyoka. Vatambura vanotora vanhu vavo veZANU PF vachivaparedza kuti vabva kuCCC. Izvi tine svinga revanhu vanobva kuZANU every day, asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedza vanhu.
Vachibaya, muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vesa?
So zvamunovudzwa zvose kwaye vabva kuCCC vabva kupi, aiwa ndezvemugodzi matsuro. Kungotora vanhu vagara vari kuZANU vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo tii tabva kuCCC. Kwedu kuCCC vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuZANU zuva nezuva rakasikwa naMwari. Asi haiwa, hatina nguva yekumbovaparedza. CCC musangano wevanhu, CCC musangano wemacitizen. Chero veZANU vari kuuya every day, aiwa tinovatambira. Vanongouya asi hapana watinomboparidza kuti vabva kuZANU. Ndosaka muchiona kuti iko zvino tatine marali atakaaplaya ku63 madistricts muno muZimbabwe. Vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57, vakangobvuma marali 5 chete.
Iyo ZANU PF ine simba rudziko rekurambidza marari anoitwa nerimwe bato, haasi mapurisa here anoitawo izvozvo izvo?
Unowa mucherechedzo wekuti ZANU iri kuvhunduka kuti vachamisa tinowa chazvezvisa mutunhu nemago vaenda nenyika, asi zvisinei. Nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko. Shanduko iri kungouya, shanduko ichauya nehurumende itsva. Tava nehurumende itsva inounza budiriro muZimbabwe. Tava nehurumende itsva inounza mufaro muZimbabwe. The guy and president chiti vano veZimbabwe vese kumatima nenyika, kana une mwana asati arejesa kuvhota ngaanorejesta. Chiro veZANU zvine mutsindo, ndoguna hazvikoni.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, nengo dzeCisco Steel Pension Fund dzinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamirioni matatu emadhora ekuAmerica yepenjeni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende vanick mangwana vanoti bato rinopikisa recitizens coalition for change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirishonga. Mwedzi uno CCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 CCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamunangagwa munatsveruka murikutonganyika neutsotsi. Ichechoko handi kutonganyika neutsotsi because vanhu havachadi, muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka maenda kunozorora kumusha chitsetsa mipini, vazukuru vachikuonai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusatirai. Izvi hazvichaitizvi, chiendai munozorora mudye mari yamaka. 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi mutsveruka imi babai. Musi wekufa kwenyu ndaona nyika, asi muri kuona tese kuti mbavha nemakororo ndovachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe, vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro, vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya, kuenda navo kumasanction removal campaign, kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasi kutoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals egovernment yeZimbabwe because mune utsotsi. Muri kutyora kodzero dzevanhu, nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika, hamudi kumuona munhu iyeye munofanga neutsotsi. Like izvozvi zvinoda kuenda kucongress, murikurambidzirei vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi, vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. ZANUPF munaguta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzousamusoro. Unogona kuita BP renyika kubafa BP renyika, seni ndicharobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vekuZANUPF vaiti pavanongotungana zvikatungana zvemudanga, uye vatungwa akabuda atomira panza kuti unoti handichadyi, ndabudiswa mudanga ototanga kuti pasi neZANUPF. Asi rimwe zibora ngomari riri kuruzevha riri kufa nezhari neZANUPF rei rongoramba richingoti nayo ZANUPF. Ivo vakuru vangoti daidai so vakaona kuti atitungwa pana hachagoni kudya pana orotsvaka panorwisa otoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa chaiza dzokurigya vaishandisawo neZANUPF namugabe. Asi vanoti vakangotiza saukenya vaatanga kuti pasi nayo ZANUPF. Vana vasuku vero vose vakatanga kuti pasi nayo, vanga vatungwa pairwisa pamugodhi wegomboridzi vakatanga kuti pasi nayo. Iwewe munhu ngovhota uri kungozevha wakadzungara mudzungariro wekutiko nongoti uri muzhara muvombo wekutambura unongoti uri weZANUPF. Basa ndiro kupfara ngozi uchingoti uri weZANUPF. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi ndopolitics dzemunofungwa kuita izvizvi. Tsvakai panorwisa gutsa ruzhinji ndo munhu tinoda nokutungamirira mberi, kwete kuti munhu uri kuti uraya nenzara munongoti tiri weZANUPF, tiri weZANUPF. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufandi kwenyu mberi uko. Ndisingamboindi kure kure kuna vamugabe chacha vangoti vachitungwa vachibviswa pa vakarita pasina weZANUPF. Vatoonati hamupasina upenyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chinongoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare. Chii kune vakomana vakomana vakomana
imi pastudio 7 pastudio 7 apo mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu achatiodza mwoyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wekuti ataure zvinotirwadza kudaro? Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi ndezvekunyepa zvaari kutaura. Tatoudzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura? Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unoni wekora achitaura iye kana achidya achiguta kuZANUPF ikoko ngaadya agute iye, kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa? Isu kumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba. Mapurisa epamasasa haana kuramba mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weCCC kuita sei?
Vamunangagwa vari kuti abvi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombochei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetenge techiita munyika mwedu? Ngavauye kavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi, mataura akatanga ane zvinhu mukamwa pese pamunomuponera anga tinongodai tinongodai tinongodai. Iwe Tafadzwa Mugwadi iwewe, wamwe vako ZANUPF wakabuda masondo apfuura aitaura kuti isu hatisume mapurisa aita musangano.
iwe naso tawati etusuma unyare iri uri muna kaita sii tafadza ungwadi he? Asa kuguma wani tafadza ungwadi iwe wapa duzi mataore ya kwaya jaseta kuzingwa kuzani kwa kukwaya minyika ututanga kuita jiseko kuita aluma dindi tangara jibanga uri ibizo ndokwa urugia tafadza ungwadi utawara ngoni chini mkangwa every day usinyepa unofama itange mimi ndi makatanga neza nipiva ntafadza ungwadi makawaya nezuru unu kutampia chaito uweko madezi hacho ataiweko isuzi msari mambu ya chisha unotu zafeza nipiva tafadza ungwadi
Studio 7 magadi Studio 7 choda kutanga tabvunza vangwadi kuti ngavati vatafadzwa mbadi kuti ngavati udzi kuti musangano wezano kwakarambidziwa kukambena kwakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi ijeki ripi igore ripi nemadza akaitafadzwa mbadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze CC kuti ungane navanhu une nhema atidzidi ndivo vari kurambidza CC vezano kuti CC isasangana navanhu ngatiudze geti rakarambidzwa zano PF kuti isasangana navanhu ndipapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa muNairobi, Kenya, vana muzvinabhizimisi vechidzimai vemuAfrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuAfrica. Vana muzvinabhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muAfrica. Musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weAfrican Union uchatanga muAddis Ababa nemusi wemugovera. Sangano reNigeria reNational Peace Committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kusvedzwa musi wa25 mwedzi uno. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa paMichigan State University muguta reEast Lansing mudunhu reMichigan muno muAmerica. Mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba mbliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF rapindawo mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Vadiwa vatereri, mova neValentine's Day rinofadza. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.